manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura timu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina kubvumbi 6 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Al Jazeera yoburitswa chikamu chechitatu cheuori hunonzi huri kuitwa mukubiwa kwegoridhe munyika. Dare reConstitutional Court rotenda kunzwa nyaya yakakwidzwa nebato reMDC panyaya yekuganurwa kwenzvimbo dzekuvhotera neZAC. Poita makakatano anotyisa nekurwira ushe hwekwamugabe kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri Washington DC. Nepenyuro yekukata yeAl Jazeera nhasi yaburitsa chikamu chechitatu cheongororo yayakaita muchivande inoratidza kubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira DRC neSudan nemakoronyera. Kunyangwe hurumende yakamboti anoti bufu nezvenyaya iyi anokandwa mujere, dare remakurukota rakazovimbisa kuti pachatorwa matano pane vanobatwa nemhosva. Nhasi zvabuda pachena kuti goridhe reZimbabwe nezvimwe zvicherwa zviri mumaoko evashoma avo vari kupura nyemba nemusana, asi pasina chinobatika chiri kuwanikwa nenyika. Pamwedzi Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora muuori pakutengeswa kwegoridhe. Mumwe anoshanda navaAngel ari hama yavo zvakare, Ricky Dolan, ari kubuda achiti anokwanisa kuchenesa mari yakasviba inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Mushure mekumboramba kutaura nezveuori uhu, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakazoudza vatori venhau kuti vose vachabatwa mumambure euori uhu vachasungwa.
Hurumende inoti zvekare kuzvitutumidza nekushandisa mazita evakuru kuri kuitwa nevamwe vari mudhokumentari iri vachizvitsvagira mbiri nekuzvipfumisa harisiro donzo nechimiso chehurumende yeZimbabwe. Hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matano, uyewo ticharamba tichikupai tichikuzivisai zvinenge zvichibuda.
RBZ yabva yazivisa kuti yambomisa kushandiswa kwemidziyo nemari nevamwe vakadomwa neAl Jazeera vanobuda vachiti vanoita uori. Vanhu ava vanoti vaClopas Chidodo, mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yeRG Mugabe mubazi reCivil Aviation Authority of Zimbabwe, vaDavid Chirozvi vanoshanda neRBZ Yorex Jewelry uye mukuru weFidelity Printers vaFrederick Kunaka. Asi nyanzvi munyaya dzezveuori vaRuben Mbofana vanoti hurumende iri kungotaura pasina chinobatika chinobuda.
Munoziva nyaya yeDubai takanguri tataura nezvayo kubva pakapinda hurumende yamunangagwa, tichiti dzendo dzisingaperi idzi dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende vachingoenda Dubai nhasi mangwana zuva nezuva kwakanaka here?
Vambofana vaendererawo mberi vachiti
izvi zvava kuburitsa iye zvino vehurumende zvekuti vari kufeya vari kuongorora nyaya yeurori yekuburitswa kwegoridhe zvisiri pamutemo nekuchenesa kwemari dzakasviba rungove zvemugotsi matsuro kugovharana kumeso tichionekwa semafuza.
Vachitaurawo nezvekubiwa kwegoridhe, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari mune zvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati havasi kushamisika nezviri kufumurwa neAl Jazeera izvi.
Nhau yeDubai hachisi chinhu chinotishamisa, hachisiri chinhu chitsva. Muna 2019 mutungamiri wenyika vamunangagwa vakataura vomene kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari ingangosvike mamiriyoni makumi matanhatu pagore, 60 million iri kuenda kuDubai kuburikidza negold riri kutakurwa nemakoroniera. Tinozivawo zvekare kuti madiamonds ekwamarange mazhinji acho akaperera kuDubai kwaaitengeswa nemari dziri pasipasi.
Vana vezvina bhizimisi vari kubuda vachizviti ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe kuburikidza nezvicherwa nedzimwe mari dzakasviba, vanosanganisira vaEwan McMillan, vaKamlesh Patni, vanonzi vakapotsa vapa kuti upfumi hweKenya hugwadame neuori. VaPatni vanonzi vanoshanda nevatungamiri vemuAfrica vanoita zveuori. Vamwe vari kunzi vari kumora uchi hwenyika vanosanganisira vaSimon Rodland vari kuSouth Africa. Vanonzi vanotengesa midzanga yefodya yegold leaf tobacco kuti vawane mari yekutenga goridhe muZimbabwe kuburikidza neuori hwevakuru vehurumende nebhanga reRBZ. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kubatsira zvinosanganisira vanozviti muprofita vaHubert Angel uye hama yemutungamiri wenyika muzvare Henrietta Roshwaya. Mumwe anoshanda navaAngel ari hama yavo zvakare Ricky Dolan ari kubuda achiti anokwanisa kuchenesa mari yakasviba inosvika bhiriyoni imwe chete remadhora, uye vaviri ava vanoti kuona vamunangagwa vanobhadharisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inofanira kuferefeta nyaya iyi nekuti inogona kuguma yaomeserwa nevekunze.
Maallegations ari kuburitswa aya neAl Jazeera, maallegations ari very serious, uye maallegations anenge achifanira kufeiwa nehurumende kuti kana paine vari kutyora mitemo yenyika through kusmugglwa kwegoridhe vange vachiita face the full wrath of the law.
Al Jazeera yasarirwa nekuburitsa chikamu chechina nechekupedzisira svondo rinouya. Tore Citizens Coalition for Change rinoti vose vakakonzeresa mirizhonga nezuro paidomwa vachakwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzegore rino havasi kuzobvumidzwa kukwikwidza vakamirira bato reCCC. Izvi zvinotevera mashoko ekuti pane mirizhonga inonzi yakaitika mune dzimwe nzvimbo. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vataura nevatori venhau muHarare nhasi vakafanira bata chigaro chemutauri weCCC muzvarefadzai Mahere vati vose vakakonzera mirizhonga havasi kuzobvumidzwa kukwikwidza vakamirira bato ravo.
Kana angopomerwa nyaya yemhirizhonga kana kuti violence, munhu iye atori automatically disqualified, haazowana mukana wekumirira macitizens pamaelections ari kuuya, uye haazokwanisa kuparticipata munyaya dzemacitizens clusters, kana kuti panozotaurwa paya paya kuti uri kuda ani kuti akumirirei, munhu iye haazova part of us, haazoparticipata mune urongwa hwatinenge tinawo.
Nyaya yemhirizhonga yakaitika mune dzimwe nzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo yashorwa nevanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito garepi avo vati zviri kuitwa nemubato reCCC madzana mbwanana.
Mahumbwe madzana mbwanana chaiwo. Ukaona zvakaitika even muno muHarare vanhu vachitiza namaballot box, ukaona bvonga mupopoto yaiitiwa pose pavaita, ukanzwa zvekuti vamunoti vakasarudzwa vakangoitwa handpicked naiye mutungamiri unonzi mutungamiri izve achimboti zveinde yamacitizens iye votova zvemutungamiri. Saka unongoona kuti muri kuona chunhu chakareruka.
Asi kunyange vatogare pevari kushora zviri kuitika muCCC, vamwe vanoti mubato ravo reZANU PF makaitawo mhirizhonga zvakapa kuti vamwe vagume varambidzwa kukwikwidza, uye vamwe vanoti sarudzo dzacho dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Asi kunyange kuine vamwe vari kugunun'una nezvesarudzo dzeCCC, mumwe ati ari kufara nezvakabuda ndealderman Albert Chirau vekumukobha North Mugweru vari kukwidza nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Ndinoda kutendai nekuratidza confidence in me, ndinoda kuratidzai nekuratidza support and the desire for a change of the status quo. Shuwa ndinokutendai nekuratidza izvozvo.
Va Solomon Bobos Bono, au vanoshanda nesangano re Election Resource Center vatiwo.
Mili zvonga inoita kusaruto dzinge dzachikanganisika vanhu vasinga zvoparticipate vachifara uye nekuda kwavo nekusarudzo chido chemunhu saka nekuda kwaizvozvo mhirizhonga inoita kuti zvido zvevanhu zvisazopedzisira zviri izvo zvinozowanikwa mune zvinenge zvabuda musarudzo yacho saka tinotokurudzira vemupato wezvematongerwo enyika kuti vatarisise mafambiro avo vatarisise tsoka dzavo pavanofamba kuti havazosiya here kuvengana havazosiya here kutambudzika kushungurudzika kwevanhu mushure mekunge vapedza mabasa avo avanenge vachiita
zvichakadaro vari kutaura vakamirira komiti iri kutungamirira kudomwa kuri kuitwa vachakwikwidza vakamirira CCC iri kudaidzwa kuti Citizens Independent Selection Panel vaShepherd Ngandu vati komiti yavo ichaongorora zvichemo zveavo vanenge vasvitsa zvichemo pakufambiswa kwekudomwa kwevachakwikwidza musarudzo vakamirira bato iri
pane maprocedures aripo ekuti kana paine vanhu vane zvichemo namagrievance vanozviwisa kwatiri isusu zvoonekwa zvovhenekwa zvoonekwa kuti pangaitwe sei kana paine chokuti pangazoda kuitwa chimwe chikamu zvakare nokuda kwekuti panenge pane mhirizhonga dzinenge dzakaita mukana iwo unoita sei unozowanikwa asi zvichioneswa nekuti zvichemo kana zvikonzerwa zvacho zviripo zvine udzama hwakaita sei nokuti hatingazokutora timwe netimwe tunyaya tokuti tudikidiki asi kana paine zviripo zvinonyatsoonekwa
Vangandu avo vazivisa mazita evanhu vashomanana vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira CCC matunhu akasiyana siyana vati zvakawanda vachazvizivisa nekufamba kwenguva sezvo vachiti komiti yavo ichiri mubishi kutambira zvakabuda mukudomwa kwevanhu ava nezuro asi mashoko atiri kutambira anoti mwana wembova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaRichard Tsvangirai vanonzi vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira CCC musarudzo dzeparamende kuNorton uye mwana wemiriri weMzengeza West mparamende vaJob Scala avo vave kuda kusvitsa gore vari mujeri nenyaya dzezvematongerwo enyika Job Scala Jr anonziwo akadomwawo kuti akwikwidze munzvimbo iri kumirirwa nababa vake sezvo zvisati zvazivikanwa kuti vaScala vachange vabuda mujeri here pachazoitwa sarudzo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Vamwe vemhuri yekwa Ishe Mugabe kumasvingo nhasi varamwa kuenda kuchikarudzo kwange kuchigadzwa vamhute mudavanhu samambo Mugabe zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti handivo vanofanira kutambidzwa tsvimbo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vachiwenga havana zvavataura nezvebopoto ramuka pamhuri iyi kunze kwekungogadza vamuda vanhu vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vanga vari kuZITF kumusangano weConcord Young Women in Business Global ICT vapedza zvidzidzo zvavo. Vedzimwe mhuri vanosanganisira vekwaMakusha, Dumbu nevekwaMugabe vanoti ushe hwaifanira kuenda kumhuri yekwaDumbu kubva pakashayika baba vamuda vanhu muna 2009 vaiva Ishe kubva muna 1980. Asi mutauriri waIshe Mugabe vamaudzi muda vanhu vachitaura kumucheto kweurongwa hwekugadzwa kwaIshe mutsa uyu vati pose panogadzwa mambo panoita mutauro asi zvinopera vachiti hurumende yaita zviri pamutemo.
Hongu ushe hwese hausi hwamai nehwababa, panokwiwa, panofiwa, panoitika zvese, asi mvura inobvongodzeka ndeinogarana. Inoreva kuti ine zvirimo, asi tiri vana vamunhuvungusa. Zvimwe zvese zvinoitika, tapedza tazoti isisu ndopatamira apa tava futi vana vamunhuhumwe, toshanda tese, zvinhu zvese zvoenderera mberi.
Vachitaura neStudio 7 vamwe vakaita savaWilson Makusha varamwa kuenda kumutambo uyu vati vakamboedza kunyorera hurumende nekuendesa nyaya yekumatare edzimhosva kuti vamise kugadzwa kwavamuda vanhu asi zvakakona nganga varapwi vachida sezvo dare remusi wechipiri rakati nyaya iyi haisi kukwanisa kupinda nekuti hainzwikwi nechimbi chimbi.
kuenda ikoko unenge wakuita kunge uri kuendoza chinhu chauri kuti iwewo hausi kufara nacho sezvandareva kuti dzimba dzeushe dzanga dziripo pakacharwa watanga tichida kuti apinde dzaadziri saizi.
Mumwe wemhuri iyi vaHenry Mugabe vati havasi kutambira vamuda vanhu kunyange vagadzwa nehurumende nekuti zvaitwa izvi hazvisi pamutemo wedzinza ravo.
Isusu hatitofambiri nokuti vese vezimbabwe vese dzanga dzisipo havatoripo pano vatoriuya vose vanhu havapo inongova iyenene hafu yemuda vanhu vakamusapota avepo.
Vachitaura pakugadzwa kwamambo Mugabe, vakamirira hurumende gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati vanhu vanofanira kuremekedza agadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova mukuru wehurumende.
Hatisatamboona mambo anogadzirandi ipai kutenda kukuru kuhurumende yedu, hurumende inoremekedza Jehovha, hurumende inoremekedza madzimambo, hurumende inonamata, hurumende inoziva kwatakabva.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wemadzise munyika Ishe Fortune Charimbira, vakurudzira vari kupokana kuti vachiita chinhu chimwe chete sezvo ishe ava vagadzwa nemutungamiri wenyika.
Munhu anosainira umambo muzimbabwe nepuresidendi pachavo ndovanosaina. Munhu wakaita takapuwa napurezidendi, aiwa purezidendi vakupii? Imi ndii munozvipamo, musati purezidendi vakatipa mambo. Ndo vanosaina zvabva kuvaridzi veumambo. Purezidendi chavo kungoti oh ndo zviripo rikaindisaine. Vanoti ah mazuva ano chiefs council kana kuti provincial assembly yemadzimambo haitadzi muno.
Vanoongorora nezvemagaro evanhu munyika vakazvimiririra vamatidha matidha vati
vematongero enyika vanopindira nekuda kwokuti ivanenge vane zvinangwawo zvavo zvisingaenderani nechinyakare chedu. Isu izvi tinopokana nazvo uye zvinosiririsa zvikuru.
Zvaiitwawo munguva yerodhizha apo hurumende yavapo yaiita sarudzo remadzise anodzitsigira. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuCameroon ari kutsvaga vanhu makumi maviri nevashanu vakapambwa svondo rino mumusha weAko District uri kumuganhu wenyika iyi neNigeria. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kukumbira hurumende dzenyika mbiri idzi kuti dzimise zvigevenga zviri kuvashungurudza izvi. China iri kuronga kuranga Taiwan mushure memusangano wemutungamiri wenyika iyi Amai Tsai Ing-wen nemutungamiri wedare reparamende yeHouse of Representatives muAmerica vaKevin McCarthy. China iyo inoti Taiwan idunhu rayo, inoti America yatora gwara resiriro uye rine njodzi. Asi hurumende yeAmerica inotsigira Taiwan, inoti hapana chakaipa pamusangano uyu. Muchirongwa chedu chatinokupai gakava rezvematongerwo enyika nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori huri kufushurwa neAl Jazeera mukutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba nemakoronyera makuru munyika nekunze. Mushure mekumbonyarara, hurumende yakazovimbisa kuongorora nyaya iyi asi vamwe vachiti vakangosimbirira kumuromo sepinjisi. Nasi masangano evatori venau anoti re Zimbabwe Union of Journalists, the Media Alliance, ne Zimbabwe National Editors Forum, anyora tsamba yenyunyuto kudare reparamende, achinyunyuta ne kuchisidzirwa kwa akaitwa kuti asanyore nyaya ye El Jazeera, ya nevanozviti tinoedza zvimwe padande mutande reTwitter, anonzi ndiva George Charamba, mutauriri wemutungamiri wenyika. Mukuzeya zviri kubuda kubva ku El Jazeera, Blessing Zulu abata nengo ye ZANU PF, Dr. Masimba Mavaza, uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu va Kennedy Masie. Mukuzeya nyaya iyi regai titange kunzwa kubva kuna va Masie.
Kana pachitaura nyaya kuti uchasungwa, people can now interpret kuti kusungwa kwacho kusungirwa nyaya dzisinei nebasa ravo, but dzimwe nyaya dzinongoisa kuti vamwe vanhu vazosangana vangozokarikana vavo mujere. So in total zvinhu zvakadai so zvokuti vanhu vanotreatwa nekusunga zvinhu zvisiri zvisingaenderani nekuti vanhu vanofa kugovernwa sei in terms of the constitution kana kuti kugovernwa ja professional integrity sei. So kwandiri ndiona senge justification chaiyo chaiyo yokuti kusungwa kana kusungwa kutaura nhau kana kutaura nhau, I don't think paningaite any justification of any threat in whatever means or form.
Dr. Mavaza, todzoka kwamuri, takanzwa va Hubert Angel vachiti vanhu vatarisire kuti pacha buda izwi raamai Mnangagwa nemwe mwanakomana wavo, kunyange vakazinga havo kuti vanhu ava handivo chaivo chaivo. Va Macmillan vanonzi vari kuti vanodyidzana zvakanyanya nava Mnangagwa. Munoti kudini mashoko iwayo?
Mashoko anotaurwa nevanhu pamusoro pevanhu zvinongoenderana nekuti kune vatimuti pachirungu ma boastful wishes. Munhu anoda kungozvipembedza nekuti anoziva nhingi. Ini ndikataura kuti nezuro ndangadiri kumba kwavazulu ndikati vako ini ndisina kusvikako hazvireve kuti ndakasvika kumba kwenyu. Zvo zvazvinoreva ndezvekungoti ndiri kungotaura zita renyu, ndiri kungotikanda kuti ndiwane udzamu nekuti ndoziva ani. VaHubert Angel vakafona vakati vataura na muzvariri Shwaya, asi muzarisaaera hazitomboziva kana koreka ndizivi. Saka hatizivi kuti kana akafonyera shamwari yake akangomunyebera kana vakateerera matauriro avakaita vakangoti saa muri right here, ndine vanhu vari panopa tatizara nyaya yegold. Hakuna anoziva kuti ndiye here kana hasiri iye. Hapana umbo kepiri amai Mnangagwa nemwana wavo tinogona kunzwa mavhoisi edu atinonzwa, asi kana ivo vati havasiriwo iro izvachirisiriravo zvongobuda pachena kuti munhu akatambiswa tingoringo apa iye El Jazeera ndo yakanyeberwa ikamhanya ikapembera nenhema yetune ndidzo chokwadi. VaHubert Angel vakati ivo vanosaina anonzi matriti. Triti tinoziva kuti haisi bilateral triti, inosanganisa nyika dzakawanda. Zimbabwe haisati yambosaina triti kubva 1980 kusvika nhasi. Saka kana dai El Jazeera yakaita basa rayo nemazvo vaiziva kuti VaHubert Angel vatanga nekungonyeba. Saka zvavari kutaura hazvingapiwa udzamu nekuti ndo vataura nekuti vatotanga nenhema. Saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete. Ini ndoda kuti munzwisise kuti hurumende yeZimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda, haikwanisi kuzvibira goridhe yayo. It cannot smuggle its own gold.
Todzoka kwamuri vamasiye, asi iyo hurumende makurukota akaita savamutuli Ncube navakazembe kazembe vakatenda kuti munyika muri kubiwa goridhe rakawanda ravakatoti rinogona kusvika 1.2 billion. Vamutuli Ncube vakati patautoti patengwe motikari dzichaiswa kumaairport nekumwe kumabhodha uko kuti paonekwe kuti parwiswa uori. Asi hurumende iri kuti zviri kuburiswa neAl Jazeera hazvina umbowo. Munoti kudii?
Yeah, I think it's underpindura mvudzi iyoyo. Ndoda ku acknowledge statement yataurwa nava Dr. Yokuti hurumende yeZimbabwe yakazara vanhu vanonyepa, and uyezve president ane propensity yokuhaya vanhu semaambassador vanonyepera vanhu vakaita sana Hubert Angel. Ndafara chaizvo nichinzwa mashoko achibuda mumuromo wavo achiti president vane maambassador avo anonyatso kunyepa, achinyepera vanhu kuti anokwanisa kuita basa ivo vasiri kuita basa. Saka ndichipindura kumubvunzo wenyu manje ndokuti chiri kuitika ndechekuti sezvo hurumende iri hurumende yongonyepa, hapana chaisingakwanisi kutaura chekuti vabude munyaya. Tinoziva kuti before even anamutuli Ncube vataura mukuru wereserve bank akataura zvekare achitaura nyaya iyi yokuti pane ma issues ari kuitika ekuti nyaya dzegoridhe dziri kubiwa ende nyaya dziripo futi hadzingavi dziri dzinyaya dzemasanction. Ende nyaya iri muZimbabwe tese tinoziva kuti nyaya iri muZimbabwe, the economy is in bad state. Madam Rushwaya has been accused of trying to smuggle gold outside the country. So kana vachibuda zvikare vachifonerwa, ivo vane maallegations ari in the public domain ekuti vakamboda kuzama kusmuggle gold out of the country. People tend to believe kuti zveshuwa nyaya dzakadai so dzinotoitika vachidhira na Ubed Angel.
Kanda ere kupedzisira Dr. Mavasa.
Chekutanga ndoda kungoti nditi hapana padambuti hurumende izirana nonyeba. Bada pakupedzisira ndepekuti kana muchida kuseya seya nyaya kuti mubate mbavha, hamutore vanhu vese pasi dzezerere. Munotora vakatrenwa vakadzidziswa basa rekuseya seya.
Dr. Masimba Mavaza, nengo ye Zanu PF vari parunare kuBritain. Manzwa okubva kuGweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vange vari parunare muTexas muno muAmerica. Hurukuro iyi yange ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mune nyaya ichangobva kuitika zvatiri kutambira kuno kuStudio 7. Sarudzo dzemunyika dzinogona kumbomiswa kuitwa kana kuti pachishandiswa miganhu ya 2008 mushure mekunge mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vabudirira kuti nyaya yavo inzwikwe kudare repamusorosoro reConstitutional Court pakuganurwa kwemiganhu yenzvimbo dzekuvhota kana kuti delimitation. Izvi zvinotevera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvemitemo kutyora mutemo kwakaitwa neZEC pakuganhurwa kwemiganhu. Asi ZEC inoti haina zvayakakanganisa. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nyaya iyoyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora.
Isu tawina nyaya yedu kudare reConstitutional Court MDC neni semutungamiri weMDC takaendesa nyaya yedu kudare tichitsutsumwa nenyaya yedelimitation report yeZEC. Kuti delimitation report iyi yakaitwa pachitsotsi, yakaitwa paine chinangwa chekubiridzira sarudzo. Saka taenda kuConstitutional Court tikanokumbira kuti tibvumirwe kuti majaji ese ari manomwe eConstitutional Court agare pasi azeye nyaya yezvikumbiro zvatiri kutaura.
Ndezvipi zvavamunzora mukajekesa?
Chikumbiro chekutanga ndechekuti gwaro redelimitation harizi pamutemo, rova radeclarewa kuti harizi pamutemo. Chechipiri ndechekuti ZEC yodzokorora patsva ichigadzira maboundaries panyowani. Kechitatu ndechekuti vamunangagwa sapresident vanokwanisa chete kuzodaidzira sarudzo kana kuti madate esarudzo kana zvinhu zvese zvichinge zvagadzirwa. Saka chikumbiro chedu chatambirwa kudare zvichireva kuti tapiwa mazuva matatu ekuti tinyatsogadzirisa nyaya yedu kuitira kuti majaji ari manomwe agotonga nyaya iyi.
Sei izvi zvakakosha kumhuri yeZimbabwe semafungiro enyu vamonzora?
Isu toda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti seMDC tinonzwisisa kutambura kwavo, tinonzwisisa kuti vana veZimbabwe vanoda kugara zvakanaka, asi chokwadi ndechekuti tinofanira kuenda kusarudzo dzakachena. Tikaenda kusarudzo dzisina kuchena tinobiridzirwa zvakare zvataingoitwa makore vatsvangirai vachipo. Saka tiri kuti chakachenjedza ndechakatanga, ngatitangei tagadzisa hwaro hwakanaka hwedelimitation.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vange vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru patiri kuita hurukuro nemadzimai nezviri kufushunurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera nezvekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.